rinyaenzara kuno kwandiri kutaura ndivi kuno kuzumba dambudziko ririko kuno uku idambudziko guru rekuti vanhu vari kufa nenzara vari kuchema chema nekuda kwenzara nekuti mvura yedu haina kunaya zvakanaka gore rino nekudaro nekufanira yako yakaita ikoko tiri panyaya dzekupirwa kwechikafu kutambiriswa kwokuita vanhu chikafu kuri kushandiswa nzira dzepolitics kunyanyanyanya naMP nechikwata chavo chemakantri nemachairmen avo ezanupf tingangoti pari zvinhu izvi vakatanga kutora vakuru vakwegura kubato rezanupf vachivanyora kupa chikafu saka pakuserekta kwavanenge vachiita ikoko vanenge vachiserekta vezanu chete vemdc vanenge vachitongofara vaine nzara kansera wevaditorufu nyamhara ward anotoshandisa slogan yake yaanoshandisa achiti iye mombe inoyamwa pamombe saka imi mamdc munononoo kana tsvangirai saka nekudaro vanhu vanobva vatokanganisika zvizhinji
saka imi bato renyu matanho apa hariri kutorawo kuti zvigadziriswe
isu bato renyu vakaenda tinogara musangano naatsvangirai vakataura kuti izoti chikafu munofanirwa kuti mupiwe chiri kubva kuhurumende nekuti even chikafu ichocho takachibatsiranawo kuti tichitsvage chikafu chii ichocho saka kana imi muchinge maenda patinge pachiwa chikafu ichocho imini wanai chekutaura mukwanisa kuti mupese mupiwewo chikafu ichocho saka pari zvinezvi hapana chatichaitika
ko vemasangano anobatsirawo pamwe nemakereke vari kukwanisawo here kubatsira nechikafu zvisingaende nekune vezvematongerwo enyika
izvo zviri kuitika samadha areas kuno kuzumba zvisati zvaitika havasati vauya kwaichimbouya vepension care saka pari zvinezvi havasati vapinda muvanhu kuti vachitangiwo kupa vanhu asi avo kana vachinge vambouya vechristian care vanochisanganisa munhu wese vezanu kana mumdc nekuti vanochinyora vega vasingatauri asi gore rino havasati vatanga.